manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinotsangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu ndira 10/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka mukatarisa ofa yavauya nayo inotangira pa2033 ichizoenda pahighest grade remadeputy directors ari pa2935. For B grade which is the entry point in 97%. But for my grades are higher, like Emma Deputy Directors, from winning at over 80%. So I'm going to only start this year. As this was just a cinema, I can notice a window shot at it. As it can be rich, we are sure to give an.
Vashandi veHurumende vanoramba kutambira mari yanga yavimbiswa nehurumende mumusangano wavaita nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vambosiya zororo ravo nhasi kuitira kuti vaite musangano nezvipangamazano zvavo. Vamwe vagari kumashonaland west vanoti vave kufa nenzara sezvo vasiri kuwana chibage chinowanikwa chiri kupiwa vanhu nesangano reWorld Food Program. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi veHurumende varamba kutambira mari yanga yavimbiswa neHurumende mumusangano wavaita neHurumende pasi peNational Joint Negotiating Council. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura neStudio 7 mushure memusangano uyu uye watora maawa mashanu sachigaro wesangano rinomirira vashandi veHurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vati hapana chine musoro chabuda mumusangano uyu. Amai Alexander vati varamba mari yavanga vapiwa neHurumende yanga ichiita kuti mushandi wepasipasi awedzerwe nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana 97%.
Hurumende kunewe pasi anoshanda muHurumende ari mugrade B angashitambira anotambira 1033 vari ku vanga vachiproposa kuti vaise munhu yepa 2033. Saka mukatarisa ofa yavauya nayo inotangira pa2033 ichizoenda pahighest grade remadeputy directors ari pa2935. For B grade which is the entry point in 97%. But for my grades are higher, like Emma Deputy Directors, from winning at over 80%. So I'm going to only start this year. As this was just a cinema, I can notice a window shot at it. As it can be rich, we are sure to give an. Kwati noto gogo kwa vashandi vanenge vatotituma vachitoratidza kuti kana izvozvo zvisina kuita dzokai kwatiri tizoona kuti isusu tega tichazviita sei saka ndozvatichaita.
Amai Alexander vati vashandi veHurumende vari kuda kuti vabhadharwe mari yakaringana neinenge iri pamusika wemabhanga kana kuti interbank rate.
Supposition yedu yanga iri yekuti tipei masalaries ari linked to interbank rate. Masalaries eda October 2018 aya pataitambira 475 mongotipa value yacho nekuindexa chi kuinterbank rate. But tichitarisa tiri kuona kuti havana kana kuda kutomboedza zvavo. Saka isu zvatakuita takudzokera kune vakatituma. Vakatituma kuti masalaries edu ngaaindexwe iwavo ndo vachatudza zvokuita. Asi takamira pano chatutwa ndechekuti vanhu vedu havazhinji vakaenda kana maholidays havasi kukwanisa kana kudzoka kumabasa. And since we remain incapacitated, Taka declare incapacitation last year in October 2019. Up to now, government has not yet addressed. Vari kuti ivo vachapa ma 750 cushioning allowance. Avaifana kuti papa na December. Aiwa ati acharambe anouya zvavo. Asi still vari kusvika achiwira mugomba. Nokuti kutambudzika kwedu kwatina kwezvikwanyanya mara isi kutenga zvachose.
Vanga vachitungamira nhaurirano idzi vakamirira divi rehurumende vaMoses Mike varamba kutaura nezvenyaya iyi vachititaure negurukota rinoona nezvevashandi vapawo mavhima avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Amai Alexander vati vachaita musangano nenhengo dzavo nemuvhuro kuti vaone kuti votora danho ripi zvitevera kutadza kuwirirana kwavaita nehurumende. Nekune rumwe rutivi, mamwe masangano anomirira vadzidzisi asiri muApex Council akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa pachavhurwa zvikoro svondo rinouya sezvo achiti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzisisina chadzinokwana. Apex Council inotiwo dzimwe nhengo dzayo hadzisati dzadzoka kumabasa kubva zvadzakaenda kuzororo rekisimusi kubudikidza nekushayiwa mari dzemabhazi. Hurumende inoti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo mari dzavari kuda sezvo ichiti homwe yayo yakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vambosiya zororo ravo nhasi kuitira kuti vakwanise kupinda mumusangano nenhengo dzesangano ravana chipangamazano vavo rePresidential Advisory Council. Izvi zvaziviswa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuburikidza nedande mutande reTwitter apo vanoshandisa zita remadunhurirwa rekuti Jamwanda. Vacharamba vati musangano waitwa nhasi uyu vanga vakanangana nekuzivisana gwara nezvirongwa zvehurumende mugore rino ra 2020 iro richangotanga. Vati vamunangagwa vazivisa kuti gore rino igore rezvigadzirwa pamwe nezvirimwa uye kukura kwehupfumi zvichibva muzvirongwa zvekuwandudza hupfumi zvakadzikwa mugore rapera. Mutauriri wemutungamiri wenyika uyu azivisawo kuti vamunangagwa vachambodzokera pazororo ravo nhasi vachienda kupurazi ravo reShewood kukwekwe vozoridimura zvakare nemuvhuro svondo rinouya apo vachange vachisangana negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina iro riri kutarisirwa kupinda munyika mangwana murwendo rwaro rwemazuva matatu. Studio 7 yakundikana kubata vacharamba sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti havavone chikonzero chekuti vamunangagwa vangambosiya zororo ravo vachipinda misangano ipo paine mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakafanobata matomu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaanga aenda pazororo ivo vamunangagwa taachitarisira kuti vakabata matomu vaChiwenga ndivo vaigona kunge vachiona ivo vanhu vekupresidential advisory council zva. Nekuti kana munhu aenda pazororo unenge achimbofurwa nemhepo abva pabasa. Saka zvinangoreva kuti izita chete riri kuti vaenda pazororo havo asi vanenge vachingova muhofisi ndozvazvingareva kudaro. Saka muchidimu ndo maonero anengangoita iwayo panyaya yekuti mutungamiri wazorosangana nechikwata chevanomupa zano asi akaenda pazororo.
Saka izvi zvinosiya upapi vaChiwenga nebasa ravainaro rekufanobata matomu.
Kuda zvingangotadza sekuti vari pahavo asi tinoziva kuti nguva yakareba vanga vari kuChina zvevaChiwenga vachimboita zvourwere. Saka tingangofungidzira kuti kuda dzimwe nhambo munhu ari kukamhina uye munhu anga asingazivi chaizvo chaizvo zvanga zvichiitika kwenguva inodarika mwedzi itanhatu. Saka tingangoreva kuti vaChiwenga vanenge vachibetserwa vamunangagwa vari pazororo kuita basa rokutungamira nyika ndozvazvingangoreva.
Tinoonawo kuti musangano uyu Dr. Zembe wanga uchinzi ndewekutarisa kana kuronga gwara ringafambwa nehurumende muzvirongwa zvayo mugore rino ra 2020. Zvii zvamungatarisira?
Hatingaprofiti hedu kuti zvingabuda zvii asi kana tikatarisa zuro tinoona chese kuti tafamba nguva yakareba Presidential Advisory Council ichingoripo asi munyika musina zvinhu chaizvo chaizvo zvabatika kuti nyika ibude mumatambudziko makuru ainayo. tinotoona dzimwe nhengo dzebrazil advisory council dzakatogunun'una pachena sokuti izvo kuda zvimwe nhambo zvimwe zvavaitaura nezvavanotaura hazvisi kutorwa zvinotaridza kuti kana vanga vane zvimwe zvavakataura zvaigona kubatsira nyika zvavakaudza mukuru wenyika zvinotaura kuti hazvina kutorwa nokuti hapana chanaka
ivo vamunangagwa vanonzi vaudzawo musangano wavo wepresidential advisory council uyu kuti vanotarisira kuti gore rino ra2020 richave gore rebudiriro mungaona zvichibudirira here izvi
pasi apa pahwaro handioni paine hwaro hungaunza budiriro iyoyo nokuti budiriro inounzwa chete norudzi rwezimbabwe runenge rwaenda kubasa handioni paine hwaro hunogona kuti paite chirikiriki makambani achifomiwa achiita mabasa vanhu vachipinda mabasa tiri kuona kugeda geda kwemene kuchinyanya matambudziko achinyanya
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa redemocratic party Dr. Uriah Izembe vari parunare muHarare nestudio 7 vamwe vagari vekumola kusiyakobvu mudunhu ramashonaland west vanoti vave kufa nenzara sezvo vasiri kuwana chibage chinovakwanira chiri kupiwa vanhu nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP iri munyika nonorai jena anoti panyaya inotevera
vanhu vakawanda vataura nestudio 7 vanoti vari kupiwa zvekudya zvisingakwanire mhuri dzavo sezvo vari kupiwa saga rimwe chete pamhuri inosvika vanhu vasere mumwe mugari wemudunhu iri amai Tendai Njodo avo vari kupiwa zvekudya neWFP vanoti chikafu chavari kupiwa chishoma zvichienzaniswa nemhuri yavo
chikafu chacho unopiwa zvako but hachitombokupedzi nzara ndechekungohafura nzara nendichonaiti handichoti chikafu chacho unogona kuti unenge une vana 5 unotopiwa kana kuti 25 kg hakuna kwainosvika nevana vaunenge unavo vanoenda kuchikoro vanenge vaida kuchiosei utozonyima mana mwana chikafu kuti nokuti ari kuda kuenda kuchikoro hazvitomboiti nongo zvingomanidzo rikadiki ikakotowana kuma saka kurarama kwacho kuri kutotambudza kuti tiendewo mune vanhu vanenge vachitengesa hove kuti tinozamawo kuti tisavisa kuti hove kuti tichinjane nechikafu hove dzacho dzine zvitodziwa kuti tiendewo tinotsagawo kana zvematemba panenge wawanirawo kamari paipai uchitengesawo mbudzi nongo zvichiona kuti zvinhu zvacho zvese zvakatokuomera hapana kana paunowana kuti kurarama kunokupa kuti uendere nzeri nevanhu
mumwe mugari vamacdonald dzengwe vanotiwo vamwe vanhu vave kutotengesa midziyo yavo kuitira kuti vatenge chikafu chekupa mhuri dzavo
ndiva vatotaura kuti vamwe ndonotiadhaka samwe kana ana auya nharo kana auya ne10 kg kana 15 kg akazitenga pamusoro ozopinda mari mucommunity otengesa chidhaka rari nechikafu kana kuti kuumba hari vaiva nomba hari unomba hari then wopinda nadzo community kutengesa kuti awaneti kurarama kana kuti kuruka mazvisero zviya zviya kana kuti masa
studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuWFP kuti sei iri kupa vanhu chibage chisingavakwanire asi vamwe vanhu vanonzi vari kupiwa chikafu nebazi rehurumende resocial welfare asi vanhu ava vanoti vari kuomerwa nemari yavari kunzi vatakurise chibage kubva panzvimbo dzavanochipiwirwa sezvo nzvimbo idzi dziri kure nemisha yavo munhu anonzi abhadhare madhora $45 pasaga rine mabhagidhi matatu mukuru wesocial welfare mudunhu remashonaland west amai Agnes Mutoo vanoti dambudziko rekuti vanopiwa zvekudya vabhadhari rakatekeshera mudunhu ravo asi hausi mutemo wehurumende amai Mutoo vanoti mushure mekunzwa nezvedambudziko iri hurumende yave kubhadhara iyo vanhu vanotakura chibage vachinotisiya pedyo nepamba pemugari zviri kuitika kumashonaland west zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika sezvo vanhu vakawanda vakatarisana nenzara WFP inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino asi iyo ine chikafu chinosvika mukupera kwakukadzi mukuru weWFP muzimbabwe vanews belzer vanoti sangano ravo riri kupemha mari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica ayo achashandiswa mukutengera vanhu chikafu kusvika nyika yawana gohwo rakanaka remwaka uno. Zimbabwe iri panguva yakaoma zvichitevera kuparara kuri kuita simba remari yemunyika pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze uko kwakavheringa gohwo remwaka wapfuura. Ndakamirira Studio 7 kusiyakobvu, ndini Nunura Ijena.
Yashika nguwe kuli timbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende remu America iro rine nhengo dzebato rinopikisa Democratic Party dzakawanda rakavhota nezuro kuderedza masimba emutungamiri wenyika vaDonald Trump ekuenderera mberi nekurwisa Iran vasina mvumo yeparamende. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatumira mashoko ekukorokotedza mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un avanofungidzirwa kuti vakasvitsa makore makumi matatu nematanhatu ekuberekwa nemusi wechitatu. Iran yakakoka boka rekuAmerica rinoongorora tsaona reNational Transportation Safety Board kuti rivewo muchakurudzo yechakakonzera kudonha kwendege yekuUkraine yerudzi rweBoeing iyo yakadonha pedyo neTehran kutanga kwesvondo rino. Vanoshaya muguta remasvingo vachavakirwa dzimba dzakachipa muguta iri kuburikidza nemari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emari yekuAmerica akabva kusangano reDevelopment Innovation Group International kana kuti DIG. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chekubatsira vanoshaya nezuro, mukuru wemabasa muDIG amai Katrina Wallace vakatandasira kuti mari iyi ichabatsira zvikuru mukupedza dambudziko rekushayikwa kwedzimba dzinokodzera mumasvingo.
Development Innovation Group is supporting the city funds with $50,000 and that is on condition that the community and the
group yakabatsira nemari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica nechinango chekuti nharaunda nekanzuru vazowedzerawo kuitira kuti vanorarama vasingawani zvakakwana munzvimbo vabetsereke neservice delivery uye vawane pekugara. Tichitarisira kuti chirongwa ichi chicharamba chichikura mukupera kwegore.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vakati kanzuri yavo ichabatsira chirongwa ichi nekupa vagare vakanangwa nechirongwa ichi nzvimbo dzekuvakira nemitengo yepasi pasi.
Chirongwa ichi chaita kuti chisaine ndechekuti donzo redu nderekuti munhu wese awane pekugara whether unotambura kana kuti unowana. Saka maona tasaina chirongwa ichi. Saka tinoona kuti MOU yatasaina iyi ichaita kuti munhu wese munomasvingo awane pekugara achiwana achitenga nemari iri pasi achibhadhara achibetsegwa nemaorganizations avo. But panyaya dzekuti tichakwanisa kuti titaure kuti vachatenga nemari because notingakurumidza nokuti hatisati taziva kuti mastands achabudira nekupi nokuti anosiyana kuti dzabuda kuVictoria Range dzine dzakachipawo dzabudawo kuRodinze kuti dhurewo dzinobudawo kuRujeko D dzezviriwo pakati nepakati.
Mukuru wemabasa musangano reDialogue on Shelter amai Patience Mudimu vakati vachashanda nevagari kuitira kuti chirongwa ichi chienderere mberi uye kuti chiwane mari yakawanda kuita kuti veruzhinji vaone pekugara pakanaka muguta rine utsanana.
Chibvumirano chatasainirana nemasvingo municipality neZimbabwe Homeless People's Federation chinangwa chacho ndechekuti vanoshaya muguta vaise maidea zavo pamwe chete uye mari dzavo pamwe chete nemaresources ezviti kuitira kuti vakwanise kuwana masolution ekuti matambudziko epekugara apere. Matambudziko epekugara aya anosanganisira kushaya pekudzimba chaidzo, kusanganisira mvura, kusanganisira sanitation, zvimbudzi kana waste management.
Vachitaurawo pamusangano uyu vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reZimbabwe Homeless People's Federation Amaiso Zinlovu vakatiwo chinangwa chesangano ravo ndechekuti vanhu vagare zvakanaka munyika mese.
Isusu seZimbabwe Homeless People's Federation tachinotarisira nechekuti this is the community handiti the federation ndo kumirira macommunities ese asina pekugara pakanaka. Anogara pasina mvura, pasina masuwa, ande zvakaringana neherodzi zvisina kukwanirana. Saka zvatakatarisira ndezvekuti hatinganotarisa homwe yatasainirana nhasi yesitipandi yatakabatsa kana kuti ye50,000 kana kuti ye85,000. But tiri kutarisira kuti toramba tichiikudza homwe iyi sanisana pekuti inoogumendwa nemasavings, inoogumendwa nevamwe vese vachauya vachitibatsira.
Masangano aiva pakuparurwa kwechirongwa ichi akati achabatsira kanzuro yemasvingo kuvandudza dzimba dzemudhadhadha mumusha wemucheke idzo dzinogarwa nemhuri nhatu nhatu mukamuri imwe chete dzakaganhurana nemaketeni. Chirongwa chaparurwa ichi chinotarisirwa kubatsira vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Oh, panotona pakamira sei?
Nasikunika wedakarimani tambunai wamakuseni.
Aiwa, saka zviri kubata kunotonuko. Hatiteiwo pfungwa dzenyu mapinda mugango.
Nyika yedu mamirira yakaita zvinezvika. Tiri kushungurudzika zvikuru nesystem iripo. Isusu maseveriens, we are the ones who are struggling. Even if mamamiritari yacho those are number low range, they are also struggling with us. It's only a few who are benefiting from the system. Mutara na klai kwa marari.
Marari makadi ikomu?
Marari murukuru wana zaumu.
Murukuru ala masesu vanesu?
Murukuru ala mawacho, kukuru ala mawuzi, kukuru tuwa pana zuguzi. Aguzi kwa kuna yemu sikiti ndi, mwari mwari ndiyanu, upa ndiyanu, tura. Ramarazo kusia wana wakia wana wachifa. Ando wata hau tukwe kazi, munu marari. Ispeja na wafunga shanti kama suna zaurugu, kwa kuna zubatiri. Pana jemu kini tura ala manacho.
Saka daima iwanamkana okutawara ne urumende maiti
zvakuite modela kura vangu vangobvuma vangotaurira navanzvisana vangotanda pamwe chete ndofire yedu wewe vanhu vatambo uri kongoti wakatongowanika pane umwe uri kuuya kukunzi $50 $53 RTGS ukauya iwo hausikumira panenge pandiwo nevhiki rinenge rakatorerwa nekuti neimwe wacho kuti zvairiwo chiro kuma 100 something aine zviri munhu akwanisa kuwana mari yekutenga hupfu 100 something wada kubvira school fees yemwana ada kuita sei haakukwanisa kuwana mari yese akutomirira hupfu $53
kuharare kudorobhiwo.
Kwakamira sei kuharare uku?
Zvimahwani kumazve kunoga hapana chiri nichikumbofamba kana kahwani vanhu vatotya masitis atikupi nemutiwa 14.
Ndokutaura naramubvamba vari kucape town. Pacape town pari rati zvapo tete. Ndodanoti nhayo mwari atiisawo mugore rino. Ndodangokumbirawo zvangu kana mune kasongakaundi d kekuti chipika. Aiwa ndoda kukwadzisawo mhuri yekwamuvamba riri kumasvingo nehama neshamwari dzino dziri pakati penzvimbo inotestaundi nemiwo nevese vashamarari veCJ7 akoko ndinokutendai nechirongwa chamunoti pamusine nguva yese
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatarisana nekukunda kana kubuda muMakwikwi Cup Champions League. Apo chiri kupinda munhandare Barberfield Stadium, mutambo wacho neAl Ahly yekuEgypt mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Murairidzi wechikwata ichi Henrik Pete De Jong ari kutarisira kutanga basa zvine mutsindo apo chikwata chake chiri kupinda munhandare yaanozivisisa achida kukunda kwete kuita mangange kana kurohwa nechikwata chine mbiri muAfrica ichi. Upenyu hweFC Platinum makundano aya wakamira netambo zvekuti inofarira kukunda kana zvikaoma sei. Kugona kunenge kudada haina kana poidzi imwe chete kubva mumitambo mitatu zvekuti kurohwa kwayo neAl Ahly kunoisiya isisina chekutambira mugungano rezvikwata zvina iri iro rinotsanganisirawo Al Hilal yekuSudan neEtoile du Sahel yekuTunisia. Asi kukunda kwayo kunoipa mukana wokwanisa kuenderera mberi nemakwikwi aya zvichienderana nekuti yatamba sei mumitambo inotevera iyo ichasangana neAl Hilal muBaba Field Stadium pamwe neEtoile du Sahel kuTunisia. Mumwe mutevereri wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti FC Platinum iri kupinda munhandare yeBaba Field Stadium isina chairi kutya zvekuti vari kuona chikwata chemuZimbabwe ichi chichiita zvishamiso.
Chances are slim, but then again kunyaya dzebhora idzi rapo kunowana masurprise anoshamisa bcause zvine zvakumotivata kuti are we have nothing to lose. Vakomana nangu vachimutambo neshungu because since they reached so far zvinokwanisa kutochinja. Ini ndinotarisira inini am backing FC Platinum kuti they can turn the table.
Mumwe mutevereri wemutambo uyu vachatenda Feremango Makazu avo vanotsigira chikwata cheDynamos vanoti semaonero avo FC Platinum iri kuwana mapoints ayo ekutanga mangwana.
Mutambo FC Platinum uri kuona wakatopera kudhara. FC Platinum inohwina nekuti ine chaunga yedzine zvahapana iri inoidefita pamutambo bozi chaunga chiyani chaunga chakawandisa.
Pakatamba zvikwata zviviri izvi muCairo International Stadium, FC Platinum yakarohwa 2-0 mushure mekunge yamborohwa 2-1 neAl Hilal ne-3-0 neEtoile du Sahel. Kugona kunenge kudada iri kutarisira kuve chikwata chechipiri munhabvu yemuZimbabwe kudarika mumagungano emakundano aya zvichitevera Dynamos iyo muna 1998 yakasvika mufainari yemakwikwi aya nemumasemifainari muna 2008. FC Platinum ichange ichikwikwidza zvekare makwikwi e-2020 Cup Champions League mushure mekutora zvekare mukombe weCasolaga Premier Soccer League muna 2019. Aka kaveke chitatu kakateverana FC Platinum itora mukombe weLeague uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tereri musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zvinoreva makakatanwa aripo pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemihoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Rongwe dia pera regai timbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Vashandi vehurumende vanoramba kutambira mari yanga yavimbiswa nehurumende mumusangano waitwa nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vambosiya zororo ravo nhasi kuitira kuti vaite musangano nezvipanga mazano zvavo. Vamwe vagari kumashonaland west vanoti vave kufa nenzara sezvo vasiri kuwana chibage chinovakwanira chiri kupiwa vanhu nesangano reWorld Food Program. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika atisenda bako VOA Ndebele.